manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kuti anga kurizolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hatisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi, kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka, uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose, uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot, or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino, hapana munhu kana kambani chabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashanduro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vati hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau, nekudaro paramende ichazivawo mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Muumiriri weNorton muNational Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zviri kuitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the women then cut down on my expenditure. Mari dzano shandisa kurumende dzakanyanyisisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukutiona chidriver mabenz, ukwachingo famba, my Range Rover and so forth. And then ngavashanze industry emuno. Will of Vermont industry na manje. Yakachengetwa chibagi asika gadzirwa kuti ivake mota. Asi mota dza truck driver dzikumanyikechwa muno. Saka izvozvo futi tofana kuvandudza production kuti industry ikure. Saka Zimbabwe first, meaning kuti even mota dzofana kunge dzichi
Mutungamiri wemadzishe munyika ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyanga gore rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks. Ekuti even if you say doing business, but if the environment is not conducive, I decide that town and county planning act zvokuichinja that such as a good illustration tirikuda kutoenda kuriwo serious business. Mining and minerals act toida strike here futi ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechi South National Assembly vakila zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro chaiwo kuti aitewo something chekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa uye mamwe max acho ndaakudhara ekuma 1963 1972 hachaindirani nelife yataakurarama iyo zvino.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto, uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro omunyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda, vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara, kuitira kuti fuma yedu nhurimwe nerimwe avanoti maprovhinsi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ifungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi. Asi chikuru chandanyanya kuona zvendechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzgo wa mnanga kuwashitaura kupanya ye kuita corruption kana uwori. Vayambira kuti apana anenga aripa msoro pe mutemo achanga achivumizwa kwa kubira wana wa Zimbabwe. Zvino zvamuno tambira ose.
Muroma ozaru vino rwizi. Tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya. Pakaumbwa uwori unotyisa. Uwori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muofisi sei nomutemo wani. Nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvataita izvi zvamira zvakadai zvakadai. Ndiyo fimbiyo uwori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa. Apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo yeuori. Zvinhu zvakagozha maningi nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency. Munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko irore iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo. Mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu. Imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika Dr. Uriah Zembe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nengo dzezano PF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye vari sachigaro webato iri muzvare Tabitha Khumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu idhi Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kuresolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
VaMorgan Komichi vano venhengo yedare resenate uye vari mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Khumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa neZEC, vakaiswa neConcord, vanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vachamisa, vakavhotera MDC, ndovatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuti kugonaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU PF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vaya ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuzvoni people voted handitika and the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. Handiti not izvavaita zvino izvi ndozvinoratidza kuti vanhu vasiri mature, vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapa pamwana vana 5 vana 6 on one but you anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati peZANU PF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava veZANU kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva nekuita kwaita NMDC apa zvinongoreva kuti vadenha humangwiro vezanu PF. Tinoziva kuti vezanu PF vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparlament. Saka vanokwanisa kuota muchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC. Dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatanwa. Saka zvinotoreva kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panhepfenyuro yeterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduki reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa EcoCash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dollar. Munongoziva kuti nyika yedu ikangozwa kuti Zimbabwe dollar chete, vakangozwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika yavanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva maelections nokuti vanhu vari kubva maelections vane vaida kumbo ongorora kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze, vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndezvekuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimporta zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndoyakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Zvoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika. Ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndodambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete cheve kunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lang, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera migwagwa masvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuri yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo General Hospital svondo rapfuura. Mapurisa ane futi pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusara padhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
So hatisisi tiri kukonzera korera. Chiri kukonzera korera kusafengwa kwamabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocation. Uye mabasa ngavatanga vativhurira mabasa vozotidzinga mutaundi. Nekuti vakatidzinga mutaundi tisati vana mabasa tinofa nezvara, hatina chekupa vana vedu. Ndopane raramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwakutongotidherera kwavari kutongoita. Tinokonzera korera munhu wose unoziva. Tinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve sewa system yakadhakwa kare, yakadhilapidhetedhi yakaora kare. Isu mavhenda tinotizviraramire maindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoraramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya weguta reMasvingo vaColeni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo harisati ranyatsobatwa nechirwere ichi semamwe maguta.
Muona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera, asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei. But iko zvino tikutoona kuti patova ne progressive move nokuti malocation mazhinji esava kurisipa mvura. Chinhu chachakambomira chachane nguva yakareba stere. Saka chinhu chasingakwanisa kuwanikwa musi umwe chete asi yanga iri process. Then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadresse futi. Atireva zvazvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo. Zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuka chisati chapinda. Saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi. Tinoona tichisurvive pachigwere checholera ichi.
Kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo Dr. Ahmed Chamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera. Svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare. Kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nemumwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi. Zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunetsa mudhorobha remasvingo umo masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru. Vanotengesa mafuta aya pazvitechi zveglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza. Vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta.
Zvinotidzosera shure totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo. Saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro. Mumasvingo iri pagulo chete ndava ne more than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwaibva tabva kure tatanga titori kumarobots ngouyawo bichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera.
Kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008. Ndakamirira Studio 7 Masingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMDC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMunangagwa ndivo vaka sarudzwa zviri pamutemo. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Uri kutaura naAmerica Petrai ndiri kuJoburg. Ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa.
Hello, makadei?
Tiri wade, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Ndinotaura naPauline Jatioka ari kuZimbabwe muguta reHarare. KuHarare kuri raitika tambopfuurawo nako kuparliamendi.
Ehe.
Kwakune mutungamiri wenyika tikaona member of parliament vebatore MDC Alliance vanga vari kupanze vachimba. Vanga vachimba nzeve dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichii. But now isusu tiri kuti vanhu ndo basa ravo ravanenge vaendewa parliament kuti anoimba nekubuda muparliament vachita zvavanga vachita zvaiziya. Hatisi vamanikidzo kuti harisekwe mutungamiri wenyika nokuti vavanga vachipawo nyaya dzokuti tiri kurwira vhoti yedu yakadiwa kuramba tichimira nemutungamiri webato reMDC reMDC Alliance. But tiri kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha. For example, vanhu vari kufa nekorera. They should be fighting for that, not kuramba vachirwira vhoti yavari kuziva kuti yakadiwa kana kuti haina kubiwa. No one knows kuti what happened. But now Emerson Mnangagwa ndiye mutungamiri wenyika. Nyika ngaichiendera pamberi. Ngavamirire vanhu vazhinji vari kufa. So tinokatarisa kuti mana Glenn Zikunanani. Vanhu vari kufa hakuna chiriko, hakuna chinhu inge ranyaya inenge ichimboitika. But namembe parliamenti vari kuparliamendi vari kuimba vachita zvisa nebasa rese variko. Saka ini nesecitizen nemunomunyika ka ndiri kuti ngatichimboenderai pamberi tirise zvinoisa nyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa paState of the Nation Address yavaita nhasi muparamende. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Standekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.